Zefa yaiswa panguva yakaoma nechaunga chinotevera nhabvu kubva kumatimana ese enyika icho chiri kushedzera kuti Zdravik Logarusik adzingwe basa sezvo ari kukundikana kuti chikwata chenyika chibudirire makwikwi enhabvu yemuAfrica. Izvi zviri kuitika mushure mekunge maWarriors akarwa 1-0 neEthiopia mazuva mana vachangobva kutatarika nekuita mangange 0-0 nechikwata chebafana bafana chekuSouth Africa icho chaive chakazara vatambi vechidiki. Vanoona nezvemamiriro ezvikwata zvenyika mubhodhi reZifa vaBrighton Malandule vanoti vari kusangana mangwana mangwanani vachizeya kuti kochi mukuru wenhabvu yenyika anokodzera here kuramba ari pabasa kana kuti kwete. Veruzhinji havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa naLogarusik uyo akunda mumutambo mumwe chete pamitambo 14 kubvira apinda basa. Aimbotambira Chapungu Wellington Shangiwa anoti LogaRusik anofarira kudzingwa basa nechimbi chimbi.
Kuti anonzi Logoi aita pati izvinezvi ngaaende ake.
Muongorori wemutambo uyu vaNomen Chirume vanoti Zifa ngaibatsire nhabvu munyika nekudzinga varairidzi vese vemaWarriors.
Hatitangana kwatiri kuona kwaari kuenda isu ndofunga paabout 12 or so games angohwina game rimwe chete Zifa yoramba ina kochi iyo handizive kuti chii chauri kutarisira bva una kochi yenyu.
Nhengo yeWarriors Friends Club vaEugene Kuhuni vanoti dai zvaiita Zifa yasiyana naLogarusik yopa Nomen Mapeza basa.
Tave Mapeza timboona Zifa zvichero zvaye zvainoita chimupena pesa.
Asi murairidzi wevabati vepagedhe chenjerai dhuve anoti Zimbabwe isamhanyire kuti LogaRusik ngaaende isati yatarisa zviri kukonzeresa kukundikana uku.
We should first of all look for the root cause. Ndawana root cause iyoyo muchawana kuti inobetserekana, but tikashaya root cause chakaisana na local coach ship yedu inokwanisa kungosinka.
Mutori wenhau dzemitambo Admire Muhimeke uyo ave kugara kuEngland anoti semaonero ake LogaRusik aita rombo rakaipa rekusangana nezvimhinga mipinyi pese panenge paita mitambo.
Panoneza kuti tinojaja coach wemaWarriors iye zvinezvi anga ari munhu ari kutamba achisangana nezvikonzero zvakaomarara. Kana coach chai chai anogona kana akapuwa timu yakadaro unoona zvinhu zvichinetsa because anonga asina best timu yake. Zvakuzifa kuti vamutandanisa kana kuti vamuchengeta, asi uchazoona mumwe koshi vachawana anokwanisa kunga sangana nematambudziko akafanana nematambudziko akusangana nakochi.
LogaRusik ane chibvumirano chebasa chaakanyorera neZifa chinoti anofarira kuve pabasa kwemakore maviri uyezve anofarira kuendesa maWarriors kumakundano eAfcon izvo akaita. Chibvumirano chake neZifa chechiri nemwedzi mishanu chakabatana. Asi mashoko ari kufamba anoti Zifa iri kuda kupa basa iri kuna Benjani Mwaruwari izvo vamwe vari kupikisana nazvo vachiti pari zvino Mwaruwari haakodzere kutora basa guru iri. Mutambo weZimbabwe unotevera ureko musi wa10 gumi guru apo maWarriors ari kushanya kuGhana kunosangana nemaBlack Stars mumakundano e2022 World Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.